Gwetara vakasukuwere wa jiro tamisa mkange vauza Studio 7 kuti vakasukuwere au vakasvika munyika nezuro vaenda vega kumapurisa uye vanotarisirwa kumira mudare nguva ipi zvayo. Vati vakasukuwere vari kupomerwa mhosva dzekusashandisa mahofisi avo zvakanaka apo vaive gurukota rehurumende. Zvinonzi mhosva nhatu dzacho vakadzipara apo vaive gurukota rezvemadhorobha nematunhu uye dzine chekuita nekusungwa kwaamai Junior Shuvai Gumbochuma avo vakatomiswa pamberi pematare vachipomerwa mhosva yekutengesa nzvimbo yekuvakira dzimba yavainge vawana kubva kubazi rezvemadhorobha nematunhu nechikiribidi. Amai Gumbochuma, avo vanova mukoma wemudzimai wava Robert Mugabe, amai Grace Mugabe, vakabhadhara mazana mashanu emadhora semari yechibatiso pamhosva nhatu dzavari kupomerwa uye nyaya yavo ichadzoka zvakare mudare mwedzi unouya. Mhosva yechina yavakasukuwere vanonzi vakaipara apo vaive gurukota raiona nezvevechidiki nekupa masimba munyaya dzeupfumi kuvatema vemuno. Vasamukange vaudza Studio 7 kuti vachaziva zvizhinji pamusoro penyaya dzavakasukuwere kana vachinge vapinda mudare. Vati urongwa ndehwekuti vakasukuwere vapinde mudare kunyange pakati peusiku chaipo. Studio 7 yabata mutauri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba avo vati hapana zvavanoziva nezveusungwa hwavakasukuwere. Amai Charamba vativo kana Studio 7 ichida kuziva zvakawanda ngaiende kwayawana nyaya yekusungwa kwavakasukuwere. Kubva zvabviswa vaMugabe pachigaro muna Mbudzi gore rapera kune makurukota akati kuti asungwa achimiswa pamberi pematare edzimhosva. Makurukota aya anosanganisira vaIgnatius Chombo, vaSamuel Undenge, vaJoseph Made, vaJason Machaya nevamwe. Ose makurukota aya vanhu vanofungidzirwa kuti vaitsigira chikwata cheGeneration 40 icho chairwisana neTim LaCoste iyo inonzi inotsigira vamunangagwa. Mune imwewo nyaya, dare reparamende nhasi ratanga chirongwa chekudzidzisa nhengo dzeparamende mashandiro adzichange dzichiita mudare iri. Dare iri richatanga basa mangwana zvichitevera kuvhurwa zviri pamutemo parakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa svondo rapfuura. Ndakamirira Studio 7 Muharare, ndini Godwin Manguja.